Chekutangisisa hurumende yakutraya tinoti patinongo demand management kuitira kuti magetsi ari kuproduswa munyika anyanyisa kuderera zvakanyanya. Saka hurumende yakungotsvagiridza nzira dzekutraya kumanaja supply shoma iyoyo yemagetsi kuti at least vanhu vange vachiwana magetsi. Asi idanho rinoaffect makambani emigodhaya zvakanyanyisisa ine negative way. Chekutangisisa rinoaffecta nyaya dzeproduction. Chechipiri, production again yakanganisika zvakuaffecta employment, zvoaffecta zvakare maexports. Production kana yakanganisika zvoaffecta zvakare economic growth muekonomy.
Tinoona kuti iwo makambani mahombe anga asara achiri kuchera zvicherwa aya. Makambani anga akutatarikawo nekuda kwemitengo yezvicherwa izvi yakadzikira, pamwe chetewo nenyaya yekunzi vange vachitengeserawo zvimwe zvikamu kune vatema pasi pechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema.
Nyaya yemataura iyi yekuti nyaya yevolatility kudonha kwakuchiita mitengo macommodity price pamisika, nyaya even nyaya yeindigenization mapekta ari kuafektawo zvakare nyaya yeviability yemining industry muZimbabwe. Saka zvokutoona kuti even contribution yemining gorino ichaderera zvakanyanyisisa zvozoita ripo effect pane economy as a whole, uye pane mamwe masectors ane kudyidzana kwakanyanya nemining industry muZimbabwe.
Imiwo zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa mukuedza kugadzirisa dambudziko iroti?
Dambudziko nyaya yemagetsi idambudziko hombe hombe, nekuti idambudziko raunzwa nekuti isu senyika tanga tisiri kuinvesta muenergy for a very very long time. Saka harisi dambudziko rekuti next week kana kuti next year rinenge ratopedzwa. Idambudziko ratoda kuti hurumende igadzirise chimiro chayo kuitira kuti ikwanise kunge ichiattracta ma investors.